mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 24 kurume March 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Apa panguva yatasvika handifungi kuti nguva yokutaura chete. Kutaura tingati isu hatina zvatinoda kunzwa mukutaura zvakanyanya kubva kuna purezidendi kana kuna vamangusha. Chatiri kuda kuona zviito zvokuti chii chava kuzoitwa umboza hwavapo.
Al Jazeera yakaburisa nezuro chirongwa chekutanga chinoratidza uori hunonzi huri kuitwa nemarapapadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe. Rimwe sangano reminamato rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika riri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvose zviri kunze nemukati menyika kuti zvipinde mumunamato wekunamatira nyika uchaitwa nemusi wesvondo. Nepenyuro yeAl Jazeera nezuro yakabudisa ongororo yeuori hunotyisa hunonzi huri kuitwa nevamwe vakuru vehurumende zvichinzi zvine maropafadzo omutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe zvapa kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora akawanda. Al Jazeera yakaparura chirongwa chekutanga pazvirongwa zvina muongororo inonzi Gold Mafia Episode 1 The Laundry Service. Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana chekutaura panyaya iyi vachiti chasara kuona kuti vaMnangagwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachaitei nenyaya iyi.
Tinoona isu kuti vanhu vanobuda vachizvitaurira voga zvavanoita pamwe chete nokusanganisa vanhu napurezidendi zvemari zvokutochaja mari maconnection fee uku kundo vanenge vachitungamidzwa. Tinoona zvekare vachifona mafoni vachiinda kumuzinda wana gwegoridhe kunana Fidelity uko kunana amai Rushwaya vachizvitaurira voga. Pamwe chete tinoziva isu kuFidelity inenge inoodewa nereserve bank nokuti ndokunoenda goridhe yezobuda munyika navanhu vanhu vacho vanobuda naye munyika vachidzoka nemari dzacho hazvizikamwe kuti ndidzo mari dzavatengesa goridhe iroro here. Zvekare vabudisa goridhe iroro zvisiri pamutemo kufamba kwavanoita nemari kuenda kunze nokudzoka nemari idzodzo hazvisi mumitemo yokufambiswa kunofanira kuitwa mari according kunana International Monetary Fund namaorganization mazhinji anoona kufambiswa kunoita mari dzomunyika mose.
Professor, matare pamusoro peInternational Monetary Fund namwe masangano akadaro, hapana masangano here ari international anogona kumisa zvinhu zvakaita sezvizvi?
Zvinhu zvakaita sezvizvi zvinotinetsei kumisa nokuti vari kuzviita vacho vataona mudhokumendari umo vane nzira dzavo dzokufusira tsoka dzavo. So kutaurwa kwazvinoita kuti mumwe wavo unogona kunge ari uno kuAmerica unogona kunge achipa vamwe vavo mari uno wavo unenge ari kana kuZimbabwe wopavo chii vari kuZimbabwe mari ikoko zvose zvinenge zviri pamutemo pakupanana ikoko vozodi vozochinjana mari dzavo voga neimwe nzira. Saka ava vanhu vari kushandiswa vagara mubasa iroriri zvokuti masangano makuru akaita sana World Bank, International Monetary Fund zvinogona kunetsa kuti vabone zvinhu zvakaita saizvozvo nokuti hurumende yenyika ndiyo inofanira kunge ichibetsera masangano akaita sana IMF nana World Bank kuona kuti zviri kuitika zvouori hwemari uku hazviitiki nokuti tichitarisa isu paupfumi hwenyika kana zvinhu zvakaita zvichinge zvabuda zvatouraya dhora reZimbabwe nokuti nguva ichasvika yokuti nyika yeZimbabwe ishandise dhora rayo richange risina simba nokuti kubatwa kuri kuitwa mari muzimbabwe nana goridhe nezvimwe zvese hakuna simba mukati hakuna mutemo mukati saka hakuna ufumi hwenyika hungabudirira hakuna dhora renyika ringasimba kana ufumi hwenyika huchibatwa nenzira yataona mudokumentary nezvimwe zvichabuda zvihombe
kana takatarisa zvezvabuda mudokumentary iri munoona sekuti vamangu zvave Reserve Bank of Zimbabwe naivo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pane chavangataura here chinoita kuti vasapomerwa mhosva yezviri kuitika izvi
apa panguva yatasvika handifungi kuti nguva yekutaura chete kutaura tingati isu hatina zvatinoda kunzwa mukutaura zvakanyanya kubva kuna president kana kuna vamangusha chatiri kuda kuona zviito zvokuti chii chaakuzoitwa umboza hwavapo nokuti kutaura vakatotaura ka vamangusha vakatotaura chimwe chazokotondifadza zvangu ndechokuti mudokumentary vabudawo varimo vachiti chakanakira Zimbabwe ndechokuti president wacho unoteerera asi kamukuteerera imomo taakuda kuona kuti wanzwa wateerera president iye warumbidzwa kuti unoteerera chii chaaita nouori hwataurwa navamwe vanhu vaitaura nemuromo yavo vakatungamidzwa napresident kuti vaite zvavakaita Zimbabwe Anti-Corruption Commission ita basa rayo here tivonevo vanosungwa vachisungwa zvekare nokuti yakataura ka kuti ichamirira kuti inge ichiona zvinenge zvabuda mumadhokumendari iwawo hero rimwe dhokumendari rabuda noumbowo ndokwatinoda kukunzwa kuzaki ikokoko yakapuwa masimba nehurumende kuti ichati chii nokuti president wakatoisimbisa ka zaki saka ngaichitaura vamangudya vakavambochatokuvhundisira vamuwanhu vakati ndichavasungisa toda kuchiona kuti vachazviita here nokuti hatichamiriri kuti vataure taakumirira kuti vachiita nokuti action speaks louder than words ndo patamirira ipapo kuti tive nechivimbo chokuti ufumi hwenyika hwakabatwa navanhu vanokodzera kubata ufumi hwenyika
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 tatadza kubata gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja sezvo nhare yavo yange isingadavirwi zvichakadaro rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kunyange hazvo zvisingazivikanwi kuti umwe uyakabuda muvhidhiyo vaHubert Angel vachiita basa nekusaina magwaro vakamirira hurumende yeZimbabwe nyaya iyi ndeimwe yenyaya inogona kunetsa mumatare
vakawanda vari kupomerwa nyaya yehuori muzimbabwe vanongosiyiwa vachienda kuda inyaya yekuti pane vakuru vari muhurumende vanenge vachidya navo but zvinotaura mutemo manje makatarisa kana manga muchiteerera dhokumendi rayacho zvanga zvichitaurwa navo vanonzi ambassador at large Herbert Angel kuti vanorepresenta hurumende and vanokwanisa kusaina matreaty and vanokwanisa kusaina zvibvumirano nedzimwe hurumende variwo vega munhu ari kurepresenta Zimbabwe
munhu anogona kungopiwa masimba akadaro nenzira iyi izvi zvinogona hereva masiye
izvi zvunhu zvinokatyamadza kuti kana zviri zvechokwadi kuti vakapuwa masimba yayo then hapana hurumende iripo muZimbabwe pozi zvavari kutaura izvi nyangwe Minister of Foreign Affairs haatokwanisi kuzviita izvozvo. The only person anokwanisa kusaina a treaty achirepresenta nyika is the president. So kana president vachinzi vakadelegata maduties avo ekusaina kana treaty vachibinda nyika yeZimbabwe kuna vaHerbert Angel, it means kuti Zimbabwe is in trouble. But zvavanga vachitaura mudocumentary izvi nangu hazvo vachinzi vanorepresenta hurumende tichitarisa mitemo yedu yemuZimbabwe zvunhu zvatingati zvinonzi it's a criminal abuse of duty by a public officer
ko ivo vaHubert Angel vangazotorwa semushandi wehurumende sei
vaHubert Angel vanozonzi ipublic officer pakuti vakapuwa masimba ende vakapuwa masimba madiplomats meaning to say kuti mushandi wehurumende and mushandi wehurumende achirepresentawo Zimbabwe through ma mandates avakapuwa in terms of that so kana vari public officer kudaro i criminal code yedu ya Zimbabwe section 174 inotaura kuti kana public officer akaita basa rake achiziva kuti ariku ita zvinhu zvisingawirani nemutemo kana kuti ariku abuse position yake sa public officer anokwanisa kubatwa nemhosva ende mhosva yacho iyi mhosva inokwanisa kuti munhu apuhwe makore anosvika 15 years ari mujere.
Gweta vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Asi imwe nhengo yaZANUPF Dr. Simba Mabaza vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei neuori hwese uhu. Rimwe sangano reminamato rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reNorth America pamabvi riri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese zviri kunze kwenyika nezviri munyika kuti zvipinde mumunamato wekunamatira nyika uchaitwa nemusi wesvondo. Mumwe wevari kuronga munamato uyu, Pastor Wellington Ticharwa, vanoti munamato uyu uchaitwa padandemutande reZoom uye wakanangana nekunamatira nyika kuti iite sarudzo murunyararo vachiti unopindwa nemunhu wese zvisinei nekuti ndewebato ripi rezvematongero enyika. Munamato uyu unonzi uchatanga na9 manheru nguva dzekuZimbabwe kana kuti na3 o'clock masikati nguva dzekuAmerica uye vanoda kubatana nevamwe pamunamato uyu vanokwanisa kushandisa ID number dzinoti 8970110 1759 uye passcode yacho iri 60550 3. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri naPastor Ticharwa pamusoro pemunamato uyu.
Nofara zvikuru kuti bata panguva yakanaka kudai yatine gadziriro yemunamato wakanangana nenyika yedu yeZimbabwe takamiririra North America province pamabvi. Uyu atingauti munamato wokutanga kuita sepamabvi, asi tinotogara tichiita minamato yakadai chitatu choga choga nenguva dza 9 PM Eastern Time.
Chii chakakoshera munamato uyu, Pastor Ticharwa?
Vakandemiri, chakakoshera munamato uyu ndechekuti hauna boundary. Munozvizivaimi kuti Mwari haana boundary, tinogona kumudana tiri pose patinonga tiri. Saka isu sepamabvi North America province takaona zvakakosha kutora mukana uyu kukokera vanhu vose zvisinei kuti uri webato ripi rematongerwo enyika, kuti uye tisangane pamwe chete sevana veZimbabwe ticheme tiri pamwe chete kuna Mwari kuti Mwari apindire zvinhu zvidzikame situation yatiri kusangana nayo ive inochinja.
Ndavanani vanofanirwa kunge vachipinda mumunamato uyu?
Tiri kukokera munhu wose zvake. Tiri kukokera munhu wose, munhu wese akasununguka kujoina palink yeZoom iri kutenderera yatiinayo kuti tingouya tinamati kuna Mwari kuti tiri kuda maelections, you know, ane runyararo. Munozviziva imi kuti nguva dzemaelections, nguva dzemacampaigns anonge achiitika, pane mhirizhonga zhinji dzatasangana nadzo pamaelections apfuura. You know, saka tiri kuti aiwa ishepindirai, we want a peaceful election, want a peaceful preparation in my election. Pasave nekuteuka kweropa, pasave nekukuvadzana kwevanhu, asi zvinhu zvese zvinofanirwa kuve zvichiitika zvingova zvinhu zvinoitika murunyararo. Ndinodzokorora kuti hausi munamato wakanangana nebato ripi rematongerwo enyika, asi kuti munamato watiri kukokerana sevana veZimbabwe kuti uyai tiite muchemera pamwe kuti Ishe vapindire pamaelections atakatarisana nawo ave maelections achaitika ane runyararo pasina kana mhirizhonga. Zvakare hatingogumiri pamaelections ipapo chete, tiri kuchemera kuna Mwari kuti situation yemunyika medu idzikame. Saka munamato yagara inongoitwa, vanhu vazhinji vari kunamata vari kumatimana kwavari kwese ikoko vachichemera nyika yedu. Saka isusu sepamabvi North America province tiri kukokerana tose kuti musi wa26 March, musi wa26 March nenguva dza2 PM Eastern Time tuve tinosangana pamwe chete tichinamata.
Mune vaparidzi vapi vachanga vachitungamira munamato uyu?
Tine maflyers ari kutenderera, tichange tiine vashumiri vakawanda, mapastors akawanda ari kuuya achizokutana nesu pamunamato uyu. Saka mose muri kukokwa kuti muuye tive nemuchemera pamwe sevana veZimbabwe. Ndokutendai zvikuru nekuti pa mukana uyu kuti tikokere munamato uyu. Saka sununguka izvenyu kuuya sevana veZimbabwe. Tinotenda.
Mumwe wevari kuronga munamato North America pamafi, Pastor Wellington Ticharwa, vari parunare muno muAmerica ne Studio 7. Mushure mekuchema-chema kwevanhu nekudhura uye nguva shoma yekuti munhu abhadhare faindi yokupaka motikari muguta reHarare, kanzuro yakaita musangano wechimbi-chimbi nezuro ikawedzera nguva inopiwa munhu kuti abhadhare motikari yake isati yatorwa nekanzuro. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuro yavo kuzeya nyaya iyi, vamafume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuro haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo, asi vati vatora danho rekuti vatyairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motokari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuro.
Taona kuti charge chaichaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita 57 nenyaya yevat. Saka chaji hiyo hii ndio yataa kuti munhu ngapuwe kana akabhadhara mari within 3 hours yekupuwa ticket haachabhadhariswi claim charge ye $65. Saka vanhu vakungobhadhara $55-$67 iyoyo claim yobva yabviswa. Kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndio panozouya mamwe macharges.
Kanzuru yeHarare ichishanda nekambani yayo City Park inobhadharisa munhu faindi yemadhora $50 nemanomwe kuAmerica $57 kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuAmerica rekupaka motikari kweawa imwe chete, uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora $32 nemaviri $132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuro. Asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residents Forum AMREF vamabela Skumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika.
Sa $57 ndiri kutoda kutosvika pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours. Vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours? Imari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuipata mari iyoyo.
Vamapfume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho. Hurumende haisi kufara nezvirikuitwa nekambani yekanzuro yeCity Park, uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muzimlife.com, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harifari nemusangano wakaitwa muchinyararire kuState House pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamiriri vemasangano eCivil Society Organizations pamusoro pebhiri rePrivate Voluntary Organizations PVO Bill. Vamwe vakanga vari mumusangano uyu vanonzi vanosanganisira Dr. Musakika veZimbabwe Human Rights NGO Forum, amai Jenny Williams veWomen Arise Zimbabwe nava Isaac Maposa. Zvinonzi hapana akaudzwa zvakabuda mumusangano uyu. MuNewsday vakamborwa hondo yerusununguko veZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA vari kushora hurumende mukuti haisi kukurumidza kupa kuremekedza kweugamba hwenyika kuna vaDavid Moyo avo vaizivikanwa nerekuti Sharpshooter. VaMoyo vakanga vari munin'ina werimwe zvegamba renyika vaJason Ziapapa Moyo vakashaya nemusi wemugovera. NewZimbabwe.com rinoti vashandi veZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA vari kuronga kuramwa mabasa pamusoro penyaya yemihoro yavo. yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinonyadzisa zviri kutaurwa neAl Jazeera izvi. Zvinonyadzisa nekuti ese vakavakomberedza vari kuziva zviri kuitika pamunangagwa, ndo vari kutotuma vanhu vakavakomberedza kuti vadi, asi vanoswera vachingoti ye nyika inovakwa nevenhu vai, inovakwa nevenhu vai, iri kuputswa nani? Ndimi muri kuiputsa nyika izvi. Sungwai mose mbavha imi muri kuba goldi muzimbabwe, sungwai. Iko zvino makavharira vaonarebhu Jobscala havazi kubuda muchitokisa, havana kana nemhosva yavakaita. Asi mi mbavha dziri kufamba mhondi dziri kuputsa nyika dzichifamba nenyika madiro, asi onarebhu Jobscala vachitambura vari mujeri vasina mhosva yavakapara. Zvinorwadza. Tiburitsirewo onarebhu Jobscala, chereiwo mi majaji chaimo chaimo, pfungwa dzenyu chedzichedzo munoita sekunouya hamuna kuenda kuchikoro, hamuna kuita law. Munotokurirwa nesu, tinotoona kuti apa muri kutoresva mutema hamusi kumbokoshesa. Zvinorwadza. Tiburitsirewo vaJobscala please.
Ya uyuhori wemuzimbabwe wakutotyisa, wakutotyisa. Umbavha hwacho runobatanidza mapurezidhendi, purezidhendi wenyika, maminista ose ane umbavha. Jenda ikapiwa minista iperi, kukuba kwanenge vachikwetedzera muzimbabwe hangazviperi, chamisa ngaapinde muofisi zvipere.
Chonetsa ndechekuti vanhu vezanupiefu vanongoramba zviri pachena. Vari kutanga kutoramba kuti vari kureva here kuti varume vese ava vari kushanda navo munangagwa havazi maZanupiefu. Okay, first part 1 handi, part 2 svikira vanyatsa kuona kuti nhaiyewo munangagwa ndiye waripo. Mbotarisai kutambura kuri kuita maticha first, vanhu vari kutidzidzisira vana. Kutarisawo zviri kuitawo maMP acho haana kana development yavari kutiitira munzvimbo, basa kungoluta chete. Aiwa, regai tifambe navo, takutosvika kumaelection apa. Zvinopera hazvisi, ngaapinde mukomana.
Ndine yambiro yandinayo kune vakuru vedu veTCCC, makurukota anopema zano kuna vachamisa nesu vamwe tinenge tichivatsigira tichitaura. Chokutanga ndinotaura kuti chakachenjeka ndechakatanga. Hatizivi kuti ava varume ava zano ravo rabva nepi, rokuti tatarisana namaelection. Uyezve ndiwo gore redu rokutanga kuti titangewo kuita maelection TCCC. Vakutanga kuti ngatiite unit government. Chakachenjeza ndechakatanga. Zivai kuti tsvangira yakamedzwa nairo garwei. Saka nhasi ngatichenjere, mukomana pinda uri wega, unomedzwa negarwei. Ndatenda hangu.
Izvo zvinotaurwa naSimba Mabaza izvo ndezvomugozi Matsuro kufefita kwavanotaura, uye nokuzoendesa vanhu kujeri kwavangazotanga nhasi. Vanhu veZANUPF ende vachiti hazvina basa neZANUPF, vari kuzama kuti kudii ivo vachiti zvende ambasada vakasarudza ivo veZANUPF, vozoti hazvinei neZANUPF pakudii. Koseko vanhu veZANUPF muchingojaira kuvanda nechigumwa nezvimwe zvinhu zvinenge zvingori pachena, mungazotanga kuendesa ivava kujere nhasi. Henerita Rufaya paya paakabatwa negoridhe paairport 6 kgs achida kuendesa kuchina, makaita zvipi? Zvii zvakaitwa pana Henerita Rufaya? Uyu wajaji yena meya ari kufamba panze nanhasi, imari zhinji ende kutori nezvakawanda, kwete izvo zvabuda neAljazeera izvi zvishoma. Saka chachinga chamungazoita vanhu veZANUPF chii? Zvinongotaura kuti ndimi maendesa nyika kumawere kwacho.
Zvitamuka zvedu ndichombiro pano paSouth Africa paJoburg. Tarisai muone veAljazeera vazoburitsa chokwadi chese manje. MaZANUPF aya aitaiwa no tokuva nyika inovakwa nevene vayo, inovakwa nevene vayo ichibiwa goridhe zvakadaro. Munhu achiita 10 times per 2 months achitakura goridhe rekumamillions nemabillions achiita zvese. Goridhe rese richingobiwa muno muZimbabwe ndichiendayo kubva kwayo. Ndokuvakwa neweni vaya ikoko kwemuchibatwa tichimaplastic buckets netumabhavhu tinenge muchibiwa nemarofu echinga muchikandronge hove dziri muzia. Mazvozvoonaka mabiro ari kuitwa enyika. Paizvosvika pazvikoro zvese zvikoro zvichidhirika, zvemukwekwe zvichidhirika pasipisa pakuboborwa pajiwa goridhe. Goridhe iroro richitorwa richiendeswa nana Henerita Rufaya vachitino takanganwa ndasokanganwa ndatakura bhegi risiri.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri tisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. tumirai mazwenyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Vakamira pakati pevatungamiri veAustralia neUnited Kingdom musi wa13 kurume. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezviri muchisungo chenyika nhatu idzi maererano nekubatana kwadzo muchisungo cheAustralia, United Kingdom neUnited States kana kuti AUKUS. Sekutsanangurwa kwazvakaitwa nemutevedzi wemunyori mubazi reArms Control and International Security, Amai Bonnie Jenkins, AUKUS mubatanidzwa pakati peAmerica, United Kingdom neAustralia une chinangwa chekusimbisa runyararo nekuzvidzivirira kwenyika dziri munharaunda yeIndo-Pacific. Vakati chekutanga ndechekuti America neUnited Kingdom dzione kuti Australia yawana ngarava yepasi pemvura inoshandisa simba renuclear. Vachiti chechipiri ndechekushanda nedzimwe nyika mukukurudzira zveumhizha zvinosanganisira kushandisa ruzivo uye kukwanisa kushandisa zviri pasi penyanza zvemadandemutande nekushandisa zvombo zvemazuva ano kana kuti electronic warfare. Amai Jenkins vakati America neUnited Kingdom dzine makore anopfuura makumi matanhatu dzichishandisa ngarava dzepasi pemvura dzenuclear. Vachiti dzimwe nyika dzakaita sePeople's Republic of China, Russia, India neFrance dzine ngarava dzepasi pemvura dzinoshandisawo simba renuclear asi dzisingatakuri zvombo zvenuclear. Amai Jenkins vakati nyika nhatu dzeAUKUS inhengo dzesangano rinorambidza kugadzirwa kwezvombo zvenuclear. Vachiti Australia haina zvombo zvenuclear uye haisi kuda zvekugadzira zvombo zvehondo zvenuclear. Amai Jenkins vakati nyika dzemunharaunda yeIndo-Pacific ndidzo dzichatungamira muzvitiko mumakore ari mberi. Vachiti zvakare ino ndiyo nguva yekuti vana mazvikokota nevamwe vavo mumapazi akasiyana-siyana vashande nesimba mukusimbaradza chinangwa cherunyararo mumakore anotevera. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru weTikTok nezuro akaudza dare reparamende yeAmerica kuti TikTok inzvimbo yekuti vanhu vataure zvavanoda vakasununguka. Vashow Zichu vakaramba pfungwa dzedare reparamende idzo dziri kufunga zvokuvharisa TikTok muAmerica. Vachiti TikTok haina ukama nebato riri kutonga muChina reChinese Communist Party. TikTok inofarirwa zvikuru nemamirioni nemamirioni evechidiki muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Al Jazeera yakabudisa nezuro chirongwa chekutanga chinoratidza uori hunonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe. Rimwe sangano reminamato rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reNorth America pamavhi riri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese zviri kunze kwenyika nezviri munyika kuti zvipinde mumunamato wekunamatira nyika uchaitwa nemusi wesvondo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.